Mufika wa 4 dzikagore rino uri kubva mufa 21 March start kubva 21. Mufa 21 kunotanga tinoti ma auction mafail ema auction. Mangwana acho chochina mufa 22 ndopanozovhurwa mufika ema contract sales. Vaya vanorima vaende ma contract ndopa kunotanga kutengesa mufa china. Wangu ma nasi kuitwa musangano conference yefodya inoona kuti kunyanya varimi vangadzidziswa sei kuti fodya ibusiness. Fodya ichi yekuti inorimwa ichiiswa mukwira, fodya inorimwa kutengeswa. Saka musangano wakakokwa nevanhu vecardinal kuti varimi vauye.
Makatarisa varimi vezimbabwe kusvika pari nhasi vari kutambira sei nhau yekurima fodya sebusiness vachisiya zvimwe zvirimwa zvakaita sana chibage nemapfunde zvavanga vakajairira kare izvo?
Sekuona kwatiri kuita varimi vari kuzvikwanisa zvakanyanyisa kuita kurima fodya sebusiness. Kazhinji sekuona kwatinoita varimi vanorima fodya havakanganwi kurima zvimwe zvirimwa zvechikafu zvakafanana nechibage nezvimwe mapfunde nezvimwe zvakadaro zvenzungu. Vanorima zvakare
vemabhanga vachange vachichiedza kuita kuti varimi vawane mari. Munoona here zvichigona kuzozadzisika izvi?
Inini sekuziva kwatinoita tinoziva kuti kana mwaka wokusenza kwefodya watanga sekuona kwatinoita makore ese apfuura ndo panotanga kuwanikwa mari yeye yatinoti kesh mumabhengi. Saka isu tinotarisira tine chinyimbo chikuru kuti bhanga redu guru reserve bank richaona zvarinoita kuti mari iyi inge iripo kukwanisa mari yemukati kana kuti mari irimo muzimbabwe kare kutenga fodya. Saka vanounza yeye yatinoti foreign currency. Saka mukunze kwavanoita foreign currency ino vanouyawo zvakare necash yekubhadhara varimi. Saka tinotarisira zvikuru zvakanyanyisa kuti varimi vanenge vachiwana mari yavo sekutarwa kunenge kwaitwa nebhanga redu guru reserve bank.
Ivo varimi vedu vefodya munyika umu, zvichemo zvavainazvo kunyanya zviri kuvatambudza mukurima kwavo fodya mumwaka uno ndezvipi?
Takanyanya kunota mwaka uno January nekutanga wegore rino kwakamboshaikwa mvura zvekuti imwe fodya zhinji yakatotsira munda haina kuzokwanisa kukura. Asi tinotenda Mwari nekuti patanga takuzonosvika kupera kwaJanuary mvura yakakwana kunaya zvakanaka zvekuti fodya iyaya yanga ichiripo yakakwanisa kukura zvakanaka.
Vamwe vari kutarisirwawo kuuya kuzotaura nevarimi pamusangano uyu ndevapi?
Pane varume vanenge varipo ndeveministry of Land Agriculture and Rural Settlement, kwoya isisi TIMB, kwoya vemaauction floor ndo kunotengeswa fodya nevamwe vakaindaitwa kunyanya vamiriri vevarimi vanenge varipo vachidzidzisana nevarimi kuti zvinoitwa sei kuti kurima fodya ibusiness.
Imiwo mashoko enyu amungasiyewo yekupedzisira?
Sekutanga ndotanga nekuvatenda zvikuru nekushingirira kwavakaita kurima fodya nekumonisa zvavachaburiza izvozvo. Isusu vose TIMB tenge tichitiwo uno kana mune matambudziko aune masangano navo sevarimi titaurirei tione tisenze pamwe chete tizvigadzirisi. Ende tinokurudzirawo kuti hano fodya ichiripo ichiri kudiwa. Musanyanya kuteerera zvinotaura vanhu vamwe vakawanda. Fodya is a legal product, inobvumirwa kurimwa pamutemo, kubvunza kutengeserwa pamutengo wedzimwe nyika.